Misoro yenauza nasi muhuro gumiguru 1 2018. Governor weRBZ Dr. John Mangungia woparura urongwa wemashandiso emari kana kuti monetary policy. Nyanzvi dzozeya mashoko ezanu PF ekuti inoda kuongorora chapa kuti mitengo yezvinhu ikwire. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanoti vanhu vanofanira kutengeserwa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzakatogadzirwa kare. Sangano reDiabetic Association rinoti vana vane chirwere cheshuga vanenge vorapwa pachena kusvika vasvika makore 25. Harare City yotamba neHighlanders mumakwikwi echibuku Super Cup. Muchirongwa cheLive Talk, urongwa hwemafambisirwo emari hwaparurwa nagavhuna weRBZ Dr. Mangungia nhasi ndihwo huchange huchikurukurwa nezvawo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 pashortwave.